Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wemuvhuro, chivabvu 9/2022. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa afumobata jongwe muromo kuenda mumaguta akasiyana-siyana nekutyira kuti vanhu vanobatana nesangano revadzidzi rezinasu mukuratidzira kwaranga rakaronga nhasi. Vatori venhau vaviri vebepa nhau reNewsday vanga vakasungwa nemugovera kuchitungwiza vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare raMajor Street. Nhasi muchirongwa chezveutano tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano reSt Christopher's Children with Disabilities riri kubatsira vana vakaremara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Poita mutauro nemaonero akasiyana-siyana pakubudirira kana kukundikana kwekuratidzira kwaitwa nhasi nerimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. ZINASU yanga ichikurudzira vanhu nyika yose kuti vagare mudzimba kuratidzira kunyunyuta kwavo nemamiriro aita upfumi hwenyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa afumabata jongwe muromo mumaguta makuru emunyika akaita seHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare kuedza kudzivirira vanhu kubatana nesangano revadzidzi rezinasu kuratidzira. MuHarare, mapurisa anga akawanda panzvimbo dzakaita seAfrica Unity Square nemimwe migwagwa pamwe nezvikoro zvose zvepamusoro. KuBulawayo, mapurisa anga ari kuBulawayo City Hall nedzimwe nzvimbo. Mumadhorobha makuru ose aya, vanhu vanga vari vashoma makuseni mumigwagwa asi vazowedzera nekufamba kwenguva. Munyori mukuru weZinasu vaJoseph Nyamayaro vati sangano ravo ravharisa zvikoro zvose zvepamusoro pamwe nemamwe mabasa munyika sezvo vawana rutsigiro kubva kuvabereki nemasangano akawanda.
Vadzidzi veZimbabwe vachitungamirwa neboka reZinasu vaona zvakakodzera kuti vavhare zvikoro zvose. Pari mukuvhara zvikoro izvo zvimangwana namakuseni vava nekukashamatswa vachiona mapurisa neuwandu hwavo vakazara pazvikoro zvinoti National University of Technology, Mashava Campus, Great Zimbabwe, kuMutare Poly, and so it was a success and yakwanisa kubudirira.
ZINASU yati danho rayatora rashanda zvikuru sezvo zvikoro zvikuru zvakaita seUniversity of Zimbabwe, UZ, Great Zimbabwe University, Midland State University pamwe neNational University of Science and Technology zvisina kuita zvidzidzo. Pazvikoro izvi pamuka pakazadzwa mapurisa anga akapakatira zvombo. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika vaObed Masaraure veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vatiwo ratidziro yabudirira sezvo vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi.
Shutdown yanhasi hongu yabudirira tichitarisa zvinhu zvakati wadei. Chekutanga tichiona kuti hapana vatati vanzwa vatanzwa kuti vasungwa kana kukuvadzwa nemasecurity agents atinoseziva achiita basa iri. Zviratidza kuti nyaya yekugara kumba iyi kana vanhu vangozvigarira kumba hapana matambudziko avanosangana nawo. Saka e-form of protest atafarira kuti yabatsira kuti shuwa kuti vanhu vedu vachengetedzeke vawane simba rekurwa zvemangwana.
Pane tsamba iri muwako weStudio 7 kubva kusangana rinoona nezvevashandi rehurumende Republic Service Commission yanga ichiti vatungamiriri vemapazi ose ehurumende vanyore mazita evanhu vose vasina kuuya kumabasa kuti vazodaidzwa kuti vatsanangure kuti sei vasina kuenda kumabasa. Vemasangano aratidzira hapana nhengo dzavo dzarohwa kana kusungwa nekuti vanhu vangogara mudzimba dzavo. Asi vamwe vemasangano akarerekera kuhurumende vapikisa izvi vachiti danho iri harina kubudirira sezvo vanhu vazhinji vaenda kumabasa kunyanya vanotengesa mimigwagwa munyika yose. Asi, satigare werimwe sangano reva dzidzi, rakarerekera kuhurumende reZimbabwe Congress of Students Union, kana kuti zikosu, mumasvingo, vaBlessing Mulenga vati, kuratidzira kwaNASA hakuna kubudirira.
Maitikira zvaita ndekuti situation yaNASA yanga ichingova normal, semagariro ose. Vana vaenda kuzvikoro zvavo kunodzidza, we made some confirmation, vana vachinzi vari kudzidza. However, issue yakanga ya raised wa iyoyo ne vanotungamirira NASU. It's an issue of concern. Yatakangotosisa hose zvikosu back then tichireza concern over mafizaik ema tertiary institutions.
Kunyange vangasingadairi nhare yavo kana kupindira mibvunzo yedu, munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika vaNick Mangwana vanyura padandemutande ravo retwitter kuti ratidziro iyi yakundikana munyika mose, vachiti vanhu vanga vachiita mabasa avo semazuva ose. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati munyika masero mune runyararo sezvo kusina kumboitika mhirizhonga uye hakuna vasungwa.
Very peaceful. People are going about their day-to-day activities without any disturbance. We have not recorded any incidents so far.
Semasera munyirinyara rozvara nhai. Pana mirizhonga yatambosangana nzara nayo. Vanhu vese vasere vachienda kumabasa pavachingoshanda semazuva ose.
Asi zinasu nemamwe masangano akazvimirira akaita serinonzi pachedu vati kuratidzira uku kwabudirira sezvo mapurisa abatsira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kubva pakatanga kufambiswa mimigwagwa nezuro. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Vatori venhau veNewsday, Blessed Mhlanga naMuzvari Chengeto Chidi, avo vanga vakasungwa nemugovera, vamiswa pamberi pedare kuchitungwiza, vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga, ndokupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gweta revaviri ava pamwe nemumwe mugari wekuchitungwiza vaMoses Hakata vatapiwa muchine ripi vanoti dare rabvuma chikumbiro chavo chekuti vatatu ava vatongwe vachibva kumba. Vamuchine ripi vanoti mhosva yazopinda mudare ndeyekuti vakatyora mutemo une chekuita nesarudzo wekutora mifananidzo munzvimbo inovhoterwa kana kuti imwewo yekuda kuita zvemhirizhonga kana kuti disorderly conduct. Asi vati vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Vatatu ava vanzi vanofanirwa kugara pavakanyoresa kuti vanogara uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa anochengetedza runyararo pakupera kwemavhiki maviri ega ega nemusi wechishanu. Mune imwe nyaya ine chekuita nesarudzo dzemabielections dzakaitwa nemugovera mutevedzeri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change vaOstalo Siziva, vanoti nyaya yekuti vanhu vabude nehuwandu kuenda kunovhota ndiyo hondo yavakatarisana nayo sezvo hondo yesarudzo ichipedzwa nekuvhota kana kusanovhota. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vasingadarike zvikamu makumi mashanu kubva muzana ndivo vakabuda kunovhota. Vasizi vanoti zvinhu zvitange zvakasiyana sezvo vari kupinda munzvimbo dzese vachitaurira vanhu kuti hapana munhu anoziva paunenge wavhotera sezvinotaurwa nevatsigiri vemamwe mapato nekuda kuchitidzira vanhu.
Saka tinokudzira vanhu patikirani kumaruwa kuti handei tinovhota vanhu havafani kutyidzirwa. Vanhu vanofanira kuvhota yovhoti zvesikreti. Hakuna zvekuti kune makamera kana kuti kuchazikanwa kuti vanhu vavhota sei.
Panyaya yemhirizhonga kunzvimbo yechitungwiza vasizi vanoti bato reZANU-PF rinoda zvikuru kutora nzvimbo iyi sezvo vanga vaita zvakawanda zvakaita sekuchera zvibhorani.
Kuchitungwiza tinoona kuti ZANU-PF inenge ichiona kuti inzvimbo yavanofanira kuti vachiwana control kana kuti vachiita influence. Saka kurambiwa kwavakaita tichitarisa nekuti vanenge vakanyepera vanhu vachidrira mabhoho vachiita zvakati vachiita kunge ivo vachach chinja upenyu wevanu.
Mucharo webazirezo kubuliswa kwa mashoko mubato rezanu PF vatapadu wa mugwadi vano chivano tambira zakabuda musaruzo pamwene kukorokoteza vose vakakunda nechivimbo chekuti vachazadzikisa zvavakavimbisa vanhu. Vamugwadi vano chinhasi vakurukura nezvinyaya yevanhu vashoma vari kuenda kunovhota vakaona kuti vanhu havasi kuenda kunovhota nekuda kwechimiro chevanhu vari kumisikidzwa nemapato kuti vavhoterwe.
Ruzhinji hupo mukanda kunorejesta kuvhota asi chikonzero chekusaka kuti ruzhinji rusaende kunovhota taona namba 1 yekwaliti yemakandidhetsi ari kubva kumapolitical parties. Ruzhinji harusi kufara nawo.
Mutauro webazi rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vanoti kazhinji sarudzo dzemabyelections dzinovhotwa nevanhu vashoma asi vachiti harisi basa ravo kufudza vanhu kuti vanovhota. Gwara rezesini rinokurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti vataure vatsigiri vavo kuti vasaite zvemhirizhonga uye kuti vaende kunzvimbo dzinenge dzichiitwa sarudzo nenguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika anosanganisira ZANU PF, Citizens Coalition for Change neMDCT vasangana nhasi muHarare vachigadzira hwaro hwekuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe murunyararo. Pamusangano wanhasi uyo warongwa nesangano re4H Zimbabwe, vechidiki ava vati havachada kushandiswa kuita zvemhirizhonga. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Pamboita kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzeZANU PF neTCC patanga musangano uyu, asi zvinhu zvazogadzikana musangano ukapera zvakanaka. Vakafanira kubata chigaro chemutauri wevechidiki kana kuti Youth Assembly mubato reTCC vaStephen Chuma vati kugara vanhu vachitaurirana kunopa kuti mhirizhonga iderere.
Denu pakawanikwa imwe mukana yakadaro yakawanda not only kuno kuHarare asi nekumaruwa, so that nyaya dzeviolence dzemhirizhonga hadzizowaniki zviitika because vanhu vakagara vachimita vachitaura zvinyuto zvavo zvinolesena kakutsamwirana.
Vechidiki kubva kumapato ese vapinda mumusangano uyu vashora mhirizhonga vachiti yasvika nguva yekuti vasiyane nenyaya yekushandiswa kurwisana nedzimwe nguva vachideura ropa. Imwe nhengo yeZANU PF mudunhu reHarare vaLameki Chimanyiwa vati vafara chose nemusangano wanhasi uye vati tariro yavo ndeyekuti misangano yakadai irambe ichiitwa.
Dai varamba vachiita mameetings aya pano nepapo so that even avo vanotuma vana kuti vaende kunoita mhirizhonga munguva dzemaelections vanonyara.
Vachitaurawo vakamirira bato ravo reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, mumiriri weGlenview South muNational Assembly vaVincent Tsvangirai vati vechidiki havachadi zvemhirizhonga uye vanofanira kuramba vachisangana vachipanana mazano uyewo vave kuda zvinzvimbo zveutungamiriri.
Semayouth takwanisa kuwana space yekuti across the political divide tinenge tichisangana tichitaura. I think zvinotireusa kutoti patinosvika kumaelection we have a common understanding yekutoti izvi zvekuti maleaders vanotiisa pamberi pema demonstrations tichikanda matombo hatichadi. Takuda mapositions ekuti tinenge tichiinfluencawo kuti politics dzedu dzenyika dzirikufamba sei.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vange vari pamusangano uyu uye vatiwo vanhu vakawanda vachina chido chekuvhota munyika nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika anogaronyora manyepo padandemutande kuti zeki inobira sarudzo. Asi vatsvangirai vati havabvumirani navamangwana vachiti zeki inofanira kuita basa rayo zvakajeka kuti vanhu vavimbe nayo. Vati nyaya yakaitika kuchegutu yekuti vagift konjana veMDC Alliance vakakunda musarudzo dza2018 asi zeki kati vaDexter Nduna veZANU PF ndivo vakakunda ndiyo imwe yenyaya dzinoita kuti vanhu vashaye hanya nekuvhota. Mukuru wesangano re4H Zimbabwe iro raronga musangano wanhasi vaJohn Muchenje vatiwo kunyange hazvo pamboita kupopotedzana zvinhu zvazofamba zvakanaka.
Ino kana muchitanga kusangana pekutanga mombe dzinombotungana mudanga but at the end of the day it will settle and then they will oversee toilet each other as we proceed.
Sangano re4H Zimbabwe rinoya nezvirongwa zvaro kuzowedzera basa riri kuitwa nemamwe masangano mukukurudzira runyararo nekubatana munyika akaita seYou Zimbabwe Trust pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission. Mhirizhonga inowanda nguva dzesarudzo uye vechidiki ndivo vanonzi vanowanika kakawanda vachiita kana kushandiswa pamhirizhonga iyi pamberi pesarudzo dzemabi elections muna kurume nhengo yetriple c mushakabvu vamboneninxuve vakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vakuru vemabhanga emunyika vasangana nhasi nevakuru vebhanga reReserve Bank of Zimbabwe kuti vanzwisise nezvemitemo mitsva iri kuda kudzikwa nehurumende kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatora matanho matsva aya nemusi wemugovera vachitivo vemabhanga vanofanira kumbomira kukuretesa mari nezvimwe zvavanoti zviri kupa kuti dhora remunyika rishaye simba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vafaniwo mutoko vatenda kuti musangano uyu waitwa. Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo, asi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Danho iri rinosiya vemabhizimisi vakamira papi?
Danho raitwa nehurumende rinogona kukanganisa vari genuinely in need of credit or working capital finance vanenge vari mumabhizinesi vanenge vachida kuita basa rekuproducer kuti nyika ikwanisa kuwana mari, ikwanisa kuwana foreign currency uye kuti nyika ikwanisa kuramba ichifamba zvakanaka, economy ikwanisa kuramba ichifamba zvakanaka.
Kunewo here vamwe vedzimwe nyika vamunombozivawo vakamisa mabhanga kukweretesa vanhu mari zvikaenda kumberi?
Normally dzimwe nyika dzinombozviita bana anenge asiri yatikati blanket control. Normally anenge ari targeted kune ma certain groups or individuals vanenge vaitwa identified as committing as a money laundering or even financing terrorism.
Ive Bankers Association vangaitawo izwi ringanzwikwe nehurumende here kuti chimiro ichi chidzoserwe kumashure?
I think so. Vanogona kunzwikwa pressure taitarisira ndezvekuti hurumende vasati vaparura policy vangadai vakambotaura newe Bankers Association before not after, but since zvinhu zvapoitika webhingers vanotifanira kuva proactive kuchiita engage government kuona kuti how best do they address maconcerns vamwe anga ari kubuda ekuti vanhu vari kupipiwa mari vonopedzisira vakutenga maforeign currency or akutenga mausa pamisika mitema.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vaudza nyika yavo nhasi kuti kusagadzikana munyika yavo kuchikonzerwa nenyika dzekumawirira neAmerica ndiko kwakapa kuti vatange hondo muUkraine. VaPutin vanga vachitaura pamhemberero dzenyika yavo dzekukunda Germany muhondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Asi chipangamazano chemutungamiri wenyika yeUkraine vaMikhailo Podolyak vati chikonzero ichi achina nematuro ose. Vati mauto eRussia arikufa kwete kuti arikudzivirira nyika yavo asi kuda kupamba imwe. Zvichakadaro, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Jill Biden vakasanganawo nemudzimai wemutungamiri wenyika yeUkraine amai Oyena Zelenska. Vapoteri vari muKenya vanosvika zvuru mazana mashanu vari kutambira zvakasiyana mutemo mutsva wenyika iyi unovabvumidza kushanda. Vamwe vari kuwana mabasa asi vamwe vanoti vari kusarurwa pamabasa uye havana mari yekuendesawo vana vavo kuchikoro. Kenya iri kuvhara makamba ose evapoteri mwedzi unouya. Vapoteri vemunyika iyi vanobva kunyika dzakaita seSouth Sudan neSomalia. Muchirongwa chedu chezveutano, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nesangano rakazvimirira roga reSt Christopher Children with Disability, iro rine muzinda paHeathcliff Community Center muHarare. Vakavamba sangano iri, amai Patricia Kambarami, vanoti vachiri kushushikana zvikuru kuti vanhu munyika havasati vave kunzwisisa kuti vakaremara vanhuwo vasingafaniri kusarurwa. Ropafadzo Mapimidze tipanyaya inotevera.
Amai Kambarami vanoti vakatanga sangano iri mushure mekunge mwanakomana wavo aita tsaona yakamusiya akakanganisika pfungwa nekuremara makumbo.
Tendwai akatsikwa nemota ari just 6 years old. He is now 38. Akaita severe brain damage and akaita fractured femur. Saka inini kufamba kwandakaita natendi kumurapisa chibatsirwa nehama neshamwari nezvakanaka nezvisina kunyatsonaka zvandakasangana nazvo ndozvandaka zvakandiita kuti nditange organization iyoyi.
Vanoti vanoshanda nenyanzvi munyaya dzezveutano kusanganisira vanobva kuchipatara cheparenyatwa kubatsira vabereki ava kuchengeta vana nekuvarapa.
Saka ndakafunga kuti organization St. Christopher's ingaunze maexperts ese iwayo panzvimbo imwe chete. Mwana otariswa nemaexperts ese iwayo, maphysiotherapists, mapediatrician, because ndozvandakaona kunge zvaindinetsa inini. And ndakaonawo futi vamwe vabereki vachinetsekawo futi kuti cho vanobatsirwa sei.
Amai Esilda Biza avo vanonyanya kushanda nevana ava mumusha weHeathcliff vanoti vanonyanya kutora vana vari pasi pemakore masere.
Isusu tine maages atinozotorawo vari below 8 years tichinovadzidzisa nekuti achikwanisa kunge tichizodzidzisa mwana kana inge achinga akura. Mwana akatanga kudzidziswa ari mudiki anovawo neruzivo.
Gogo Angelica Sande vakaudzawo Studio 7 kuti vakatora danho rokufamba nemuzukuru wavo ane makore maviri uyo ane makumbo akatsveyama kuti azoongororwa nenyanzvi dzeutano idzi sezvo vabereki vemwana uyo vaisamuchengeta zvakanaka izvo zvakaita kuti vamutore kuti vagare naye.
Ndinofamba nemwana kuti ndiye naye kurugumi ndekuti zvorungono kuti havana basa naye. Nekuti ndakadzira kare ndichitaura ndichiti mwana wemuruzaimbofunga kuti famba mateya ndinonokona kuti mwana haasi mateya makumbo aya ari kutenderera zvokuti dzimwe nguva anotombosvika pakudonha ega atadza kufamba pamwe dzimwe nguva anzoichi gogo awo adza gogo yangu saka ndokubva ndangobvira kachivaudza ndichikunga kuti pamwe vachasimudza musoro ndakangoona kuti hapana saka nokurwadziwa nokuona kuti muzukuru wamuchokwadi kutoremara kakutichitarisa obva ndangoti arega ndingofamba nemwana wangu ndionoti chichi kutora nzvimbo.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi yezvirwere zvevana vadiki vanova zvakare mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Inam Efua Chitsike avo vanoti kune mamwe madzimai anotizawo vana vakaremara. Vatiwo vana vakaremara vanotyorerwa kodzero dzavo.
Nyika zhinji dzomuAfrica havatozivi kuti mune vana vangani vakaremara nokuti vanopfigirwa mumba zvokusati onekwa zvachose.
Muzvinafundo Chitsike vanoti vana ava vakawana rubatsiro rwakakwana nekukurumidza vanokwanisa kukura zvakanaka nekutodzidza zvepamusoro-soro nekutozozvishandira. Ongororo yakaitwa munyika nemasangano eUNICEF neUNESCO kubva mugore 2018 na 2020 yakaratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe 900,000 vanorarama neurema uye vakawanda vavo vanopema kuti vararame. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nehutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 mumusha weHatcliff muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, mumisha yezvikwata zvine mukurumbira munyika zvinoti Dynamos, Highlanders neCapes United hamuna mufaro nematambiro ari kuita zvikwata izvi. Kunyange hazvo Dynamos yakatungamira gungano reCastle Premier Soccer League, vatsigiri vechikwata ichi nemurayiridzi wavo Tondirai Ndiraya havasi kufara nemangange avakaita neZuro nechikwata chiri pasi pasi cheBulawayo City kunhandare yeNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Ndiraya haasi kufara nematambiro akaita chikwata chake apo chakaita mangange 0-0 neBulawayo City iyo iri pasi pasi petafura yePSL.
Zvinoti shungurudza zvikuru sei seteam. Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Mapoints maviri avakadonhedza mumutambo uyu arasa mukana weDynamos wekuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura regungano iri. Izvi zvakaitika mushure memashoko ekuti vatambi vechikwata ichi havasi kufara nekuti havasati vatambiriswa mari yavo yekukunda mumitambo miviri yapfuura. Asi sachigaro weDynamos vaIsaiah Mpfurutsa vanoti manyepo kuti vatambi havana kubhadharwa mari yavo yemitambo miviri ichangopfuura iyi. Vanoti chibvumirano chavo nevatambi ndechekuvapa mari yemuhoro yakati wandei, kusanganisira yekuti vakunda here kana kuti kwete. VaMpfurutsa vawedzera kuti pane mari yavakavimbisa vatambi kuti vachawana mukupera kwemwaka kana vaita zvakatarwa. Svondo rino Dynamos iri murwendo kuenda kuBulawayo kunosangana neHighlanders. Vatsigiri veHighlanders havasi kufarawo nemurayiridzi wechikwata ichi Mandla Mpofu, vamwe vachiti anofarira kusiya basa sezvo chikwata ichi chiri kutatarika chaita mangange mumitambo minomwe. Asi chikwata chafamba nebhora EFC Platinum iyo yave pachinhano chechitatu mushure mekurova Capes United 3-0. Mumusha wemakepekepe hamuna kumira zvakanaka kubvira svondo rapera apo vakuru vechikwata chivakadzinga vamwe vatambi vachivapomera mhosva yekutungamira kuramwa basa kwevatambi. Mutsigiri weCapes United vaFarai Mukusha vanoti chikwata chavo chinoda kugadziriswa zvakasimba.
Timu haina kumira musha, haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped defense, strike force.
Mitambo yakawanda svondo rino yakapera iri mamungange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwange kwakarongwa nechikwata chevadzidzi cheZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa afumobata jongwe muromo kuenda mumaguta akasiyana-siyana nekutyira kuti vanhu vanobatana nesangano revadzidzi reZINASU mukuratidzira kwaranga rakaronga nhasi. Vatori venhau vaviri vebepa nhau reNewsday vanga vakasungwa nemugovera kuchitungwiza vapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare raMajor Street. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuizika tisenda baku VO Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 kwenkwezi 2022, Praxed is Jeremiah. Enda venize tu la mshlanje.
So is there wele ibi plani yoguti. Okulumendi asibone asizo. Mwawe sipale ingwa tika ninga ningi koto enga penduki. Na koge sasho sati stay away uti abone uti sienelisa uwenza loku ngasi sitelesa kilela sasula imbendu.
Ama polisa we Zimbabwe Republic Police, lamhlanje apume ngubune ngi ehlomile siti alanda ulondoloza utula ematolope na mani ngelizwe ngemva kohlelo lokutshe ngisela ukoqwe ngabe Zimbabwe Students Union zinaswe.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in the future, the organizers must also improve in terms of invitations. Because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANPF, they are no longer youth. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years.
Abacha bamabandla ezombusazwe amakhulu kwele Zimbabwe ukuqala elibusayo elezanu PF laphikisayo namhlanje bahlangene bekhuthazana kulondolozwa ukuthula ngesikhathi sokhetho. Umongameli Vladimir Putin wele Russia usola umanyano wenetho ethi kwenza kwayo yikho okwabangela ukuba nahlasele ele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa awe Zimbabwe Republic Police lamhlanje yaphume ngobunengi ehlomile sithi alanda kuzolondoloza ukuthula emadolobheni amaningi elizwe. Lokhu kulandela ukuqhutshwa kumkhankaso wenhlanganiso ezimela abafundi lezisebenzi wokutshengisela ngokungayi ezifundweni lemsebenzini zikhonona ngobubi bomumo womnotho lowezombusazwe elizweni. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So is there way ibi plan yokuthi ohulumende asibone asizwe mawe sibhale incwadi kaninga ningi kodwa engaphenduli. Ngakho ke sasho sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxasi sicela sacela sasela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa eNational University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa eUniversity of Zimbabwe, kulamapholisa eGeno University of Technology, kulamapholisa eBindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we are concerned, thina njengezinaso sekuyi-tick entweni zikade sizifuna ngoba usezwile sesimele impendulo. Njengoba sitshilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokugcina So impumelelo esiyifuna eyokuthi school fees sehliswe sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokho kwenzakale lamuhla sizaqhubekela phambili ase aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda eNational University of Science and Technology iNUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umiso wamali lessons mina ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibadalayo ama fees la vele imali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye ubone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe imali e-affordable eneliswa ngabazali bethu esilathi esiyenelisa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena wedwa. So mina ngibona kuqondile. I hope ukuthi khona lo hulumende uyayithola i-message evela kithi ezama students ukuthi siyakhala nge-fees yethu ukuthi layehliswe.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi ohlelo olwe this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kubiziwe stairway kodwa ke isituation ekhona ngalamhlanje kuground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama reports esuka endaweni eziningi esijetshiyeneyo elizweni uyananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini. Engikunanzelelayo yikuthi istay away le kade ikhangasela kakhulu online. Ungananzelela abantu kade bekhangasela abaningi amanamba abo uzathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe abanye baseGoli amanye ngama-political leaders njengabo Musi Maimane.
Enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapolisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lwethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga kuthi abangabuyanga kumele batsho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini. Abanye bathi kubenzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga. Amapolisa abikwa ebegcwele indawana yonke eHarare ikakhulu ekolitshini elikhulu eleUniversity of Zimbabwe eHarare Polytechnic leAfrica Unity Square. Abikwa njalo ebegcwele emadolobheni anjengabo Gweru, Mutare, Maswingo lamanye kodwa akuzange kube lodlakela oluke lwaqhamuka endaweni zonke lezi ngenxa yokutshengisela lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu. Abatsha bamabandla ezombusazwe amakhulu kweleZimbabwe agoqela elibusayo eleZANU PF, laphikisayo eleCCC, MDCT lamanye namhlanje ekuseni babuthane emhlanganeni wokukhuthazana ukulondoloza ukuthula ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo luka-2023. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023 sokuqalile ukufuthelana kwabantu abalemibono ehlukeneyo kwezombusazwe njengalokho okubonakale esidungwiza ngempelaviki. Abakhulume kulumhlangano bathi kuqakathekile ukuba bahlangane izikhathi zonke ukuze kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Stephen Chuma oyisikhulumeli sabatsha kubandla le-CCC uthi bayathokoza ukuba babuthaniswe ngesikhathi elizwe lilungisela ukhetho.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in the future, the organizers must also improve in terms of invitations. Because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANU PF, they are no longer youth. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years. So next time,
They must invite young people.
Kuyinto enhle le ngoba ngasila sikhathi sokuhlangana njengabatsha kumabandla ahlukeneyo loba nje kungaba lenguquko nxa sebesenza eminye imihlangano ukuba balethe abatsha kulokubisa abantu abaleminyaka edlula 40.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Lamek Chimanyiwa oyibandla leZANU-PF othi njengabatsha bayaqakathekisa ukuba kube lokuthula kwele Zimbabwe.
I really want to appreciate the efforts that have been made by the organizers of this meeting from for all political parties. It's really constructive in terms of building our nation as a people, because it's a platform where we meet as young people from different political parties with different ideologies, showing each other that beyond political parties, we are all Zimbabweans.
As if una ukuba bonga ngokubisa amabandla ehlukeneyo kuyancedisa ukubambanisa abatsha ukuze sazi ukuthi singabantu beZimbabwe sonke.
Umkhulu wenhlanganiso ye4H umnumzana John Mchenje uthi njengenhlanganiso bazaqhakathekisa ukuba bahlanganise abatsha esithi ukuthula uqala ngokubambanisa abamabandla ezombusazwe.
Anyone can do Roman Catholic, Apostolic, Zionist. That's why we have different churches. We can't all be the same. That's why sometimes in a game of football, there's number 1, 2, 3 up to 9. So you expect that in a political field where with the ZANU-PF. So what we want to do was to push and promote each to do tolerance, for them to see that they are just one nation.
Umuntu lakho ukhetha ibandla lakhe yikho esikufunayo lokhu. Sifuna ukuba bazi ukuba bangabantu banye kungelani lamabandla abo.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Robert Dube uncoma inhlanganiso ye4H eqoqela umhlangano esithi uqhakathekile ukuxoxisana ukuze kube lokukhumisana umlotha.
Ukuba khona kwenhlanganiso ezinjenge4H lezi kuhlanganiswa intsha yezombusazwe evela kumabandla achiyachiyeneyo kuyinto emqoka, kuyinto eqhakathekileyo kakhulu, ngoba sibona ukuthi emva besibona intsha kwi-US esetshenziswa kakhulu ukwenza udlame lokuxokozela le misindo, kakhulu masikhangela nelokhetho esingathi khona bekusiba yibo ababa-sponsored.
Ugcizelele ukuba lokhu kumele kuqhubeke ngesikhathi elizwe lisiya kukhetho luka-2023.
Indawo enye beqoqisana bebonisana ukuthi hayi madoda, ama-elections ngawo ukuthuthukisa ilizwe. Udlame lo msindo akuyinto engafunakaliyo. Ngibonani yinto enhle kakhulu, sengathi zingaba ziningi inhlanganiso ezingaqhusela engathi khona izinto ezinjengalezo ezokuthi khona zikhuthaze ukuthula.
Inhlanganiso ye4H iqoqe umhlangano owenzelwe kwenye ihotela yeHarare lapho inkokeli yabatsha bamabandla ehlukeneyo ezombusazo ithe gwaqa ukuze bakhulumisane ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo, bekhuthaza ukukhankasa ngonanzelelo njalo okungeladlakela lalabo abatshiyana ngembono njengoba bephuma kumabandla ehlukeneyo. Isehlakalo lesi ngesokuqala selokho kwenzakala okufanayo ngomnyaka ka-2013 lapho ibandla elibusayo lamabandla aphikisayo ayebambene ekwenzeni okwehlukeneyo ukuze ilizwe livote ngokuthula phansi kwenhlanganiso yeJomika. Ngaleso sikhathi ekhuluma emhlanganweni munye, isikhulumeli sezeku umnumzana Justice Bangwana ukhuthaze abatsha ukuba bengalaleli amazwi okuba ukhetho luyaqhilwa elizweni esithi kumele baqhakathekise ukubhalisa ukuvota njalo bavote ngobuningi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia usola umatshano oweNATO ethi ukwenza kwawo yikho okwabangela ukubana ahlasele ele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukubana uPutin wethule lo mbiko namhla ngosuku lwesikhumbuzo sokunqoba amaJelimane ayikhokhelwa ngu-Adolf Hitler empini yesibili yomhlaba eye-World War II. UPutin uthi wakubona kufanele ukubana ahlasele ilizwe leli ngoba lalikhanya lidlelana leNATO, athi ibisilungiselela ukuhlasela eleRussia. UPutin uthi ubefuna ele Ukraine litshele umhlaba ukubana alisoze lingene kumanyanolo. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine uthi uPutin ukhuluma amanga aluhlaza tshoko ngoba waqala udala uhlasela ilizwe lakhe okwenza wahluthuna isabelo seCrimea. Uthi bazalinqoba ele Russia empini le. Osokubulewe abantu abaningi kwathi abedlula izigidi ezilishumi lambili 12 million babalekela imizi besiyaphephela emazweni angumakhelwane aguqela kwele Poland, Romania, Hungary lamanye. Ukuze sihlaziye okwethulwe nguPutin loZelensky, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sipho Nkulube olandela owenzakala kwele Ukraine.
Siyabona bakithi umbiko okhitshwe namhlanje kungomvulo ukhitshwa ngubaba uPutin, upresident wele Russia, ngendaba yeUkraine efaka izizathu zakhe ezimenze wahlasela iUkraine. Ukhanya ukhomba kakhulu amazwe eNATO, amazwe eEurope ukuhlangana kuNATO ukuthi wamenze wazi wangena uvikele ilizwe lakhe, interest yelizwe lakhe laphana. Kodwa mina ngibona kuyikuvika nje, kuyikuvika omuntu ongafuni ukusolwa. Anxa bebona ukuthi abezwanani neNATO yini kumenze bangakhulumi baze baye phambili, okwenza aze ayengena kwelinye ilizwe ayelibhomba lidubule enze yonke into le ayenzileyo. Xa esithi yena ubengafuni, ubengazimiselanga kuyabhomba, but izikhali ezisebenza laphana ziyatshengisa ukuthi yinto eyalungiselelwa sele sikhathi eyilungiselela. Izikhali zisasebenza lanamhla kusukela kuFebruwari 24 bengena lamanje, okay, zisasebenza ziyatshengisa ukuthi kule sikhathi eside nje beyilungiselela yanini.
INATO yona-ke Ngulube singeke siyisole yini lapha njengoba uPutin esithi yiyo phela yenza ukuthi ahlasele kwele Ukraine?
Singayisoli NATO kodwa iRussia okwamanje ngendaba yeUkraine iRussia ngokwayo kumele siyisole. Uyazama nje ukuvika ubaba uPutin kodwa bazamkholwa bamkholwayo ngoba vele abantu bathatha iside entweni enje. But iqiniso yokuthi iUkraine lilizwe elizimeleyo, ungena njani elizweni ezimeleyo ubatshele ukuthi ufuna ukwenzani, ubhombe ukuthi ufuna ukwenzani. Njengalokho wangena amadrobho Operation Donbas lawa, uyangena amadrobho eUkraine ufuna ukuza waqede. Xa kuyukuthi uqonde ukulwa neNATO indaba engayigombolozelanga iRussia kuphela wazithulela, hhayi mina nguvumi lokho, yikusitshela nje ukuthi avikele iso lakhe ngezinye indlela.
Umnumzana Sipho Ngulube ulandela ezombusazwe limuzwe xoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 esejohannesburg kwele South Africa. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Community Party. Ngodaba lunye
sivumelana lo mongameli weRussia ukuthi iMelika nabangani bayo abeNATO yibo abenza kwabalempi lesibone Eastern Europe eseUkraine. Ngabe kabazange bazame ukuthi iUkraine joine iNATO lokuthi iMelika nabangani bayo iNATO bazama ukufaka ama military bases phakathi kweUkraine besondela kakhulu eborder leRussia, ngabe into ayizange bekhona. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-2014 abantu beDonbas region bavota ukuthi bona kabafuna ukuba ngabe Ukraine, bafuna ukuthi babe ngabe Russia. Kanti siyakwazi futhi ukuthi kwakutshaywe i-coup e-Ukraine selokho kwaphela iSoviet Union, iUkraine ibubuswa kuhle kwagcina kwaze kwafika esikhathini esekhu eyaba khona uyokwenza ukuthi ube lombhuqazwe kuDonbas region.
Umnumzana Putin baba Mabhena singathi vele ufunane Ukraine njengoba siyezwa lapho umongameli Zelensky esithi wenza umonakalo onjengalowo owadalwa nguHitler.
Umongameli weRussia lo hulumeni wakhe abakufisa kakhulu ukuthi bavikele abahlali baseDonbas. Manje iMelika leNATO bafuna ukungenela, kabafuni ukuthi uPutin asekele, bafuna ukumadla Ukraine ukwenzela ukuthi bachabalalise iRussia ngendlela esiyazi ngakhona. Siyakwazi futhi ukuthi izalwane zaseZimbabwe ikakhulu esemabandleni aphikisayo basekela kakhulu okwenziwa yiNATO ngoba bacabanga ukuthi into enziwa yiNATO yidemocracy. Sakubona eLibya ukuthi kwahamba njani kukhetshwa uColonel Gaddafi, abantu beLibya bahlupheka. Sakubona emazwe namaningi kube uVietnam lamanye amazwe amaningi lapho iMelika eyangenela khona ngendlovu yangena. So iMelika kayiyazi democracy, iMelika yazi kuphela esingathi ngolwasemzini ngama economic interest ayo. So kuya eUkraine yikuthi Ukraine njoba satsho phambilini yindawo elomhlabathi omuhle wokulima, njalo bafuna i-oil yona leyana eseUkraine leRussia. Yikho befuna ukuthi badestabilize iRussia ngokusebenzisa iUkraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhenango nobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg ecingweni kwele South Africa. Live Talk lamhlanje siphatha udaba lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU, lezinye izisebenzi. Imvukuzane yomlomo wesibeletho, i-cervical cancer, ibikwa kuyiyo esithatha imphefumulo yabesifazane abaningi eZimbabwe. Iyiyo njalo esikhokhela kulayo yonke imihlobo esihlasela abantu. Ibikwa njalo isibangela isilinganiso sokukodwa phakathi kokuthathu semihlobo yemvukuzane ehlasela abesifazane, ikakhulu abensundu elizweni. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi kwezempilakahle zihlezi zisitsho ukuba lanxa imvukuzane yomlomo wesibeletho, i-cervical cancer, ingomunye wemihlobo eyenqabelekayo ma umuntu ethe waphanga wayahlolwa, baqhubeka belahlekelwa ngumphefumulo abesifazane ngenxa yokuphuza ukuyahlolwa lokwelatshwa. Lokhu kufakazwe ngomunye wamalunga edale lephalamende, unkosikazi Lindani Moyo, olomzali owatholakala ele-cervical cancer kodwa owaphanga wathola usizo lokwelatshwa.
Mina nginika umzekeliso wabantu abaningi njengomuntu ohlala phakathi kwabantu abakhitshwayo, including umzali wami ongumama wami wakhitshwa la namhla khona. Ngimenzele i-birthday le 90 years, but wakhitshwa mina ile 6 years. Ngimenzele i-birthday le 90 years khonapha ne-Easter, ulokhu esaphila and uzigcinele ngo. Asichiyeni ukucabanga kwakudala, sikhangeleni okwakhathesi ngoba lezifo ezikhona khathesi seziningi, sokungcono ukuphangisa ukukwazi.
Ukhuthaza abesifazane unkosikazi Moyo ukuba bayehlolwa sikhathi sonke, hatshi ukulinda isimo size sibe sibi sokungasekho abezempilakahle abangakwenza ukuhlenga impilo yakhe.
Kubo mama ikakhulu mbakhuthaza ukuthi khona bangezwa indawo eziyabe zithiwa kuhlolwa abantu, kabahambe ngobuningi babo ngoba kuyanceda ukuthi i-cancer le ingabonakala isesekuqaleni. Bathi umuntu uyakwanisa ukuthola uncedo. Ukuthi bakithi asichiyeni okwakudala ukuthi kumbe uhambile wakhangelwa isibeletho sathiwa khona sesile mvukuzane. Nxa kukwaniseka buza abafundele lokho ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi ngasikhutshwa sikhutshwe.
Abe-Cancer Association of Zimbabwe bathi bathatha inyanga kaNkwenkwezi njengenyanga yokuqakathekisa ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane lemvukuzane eye-cervical cancer. Lokhu kugcizelelwa ngesinye seziphathamandla senhlanganisweni ye-CARS, umnumzana Lovemore Makurirofa, othi abenhlanganiso yakhe besebenzisa linyanga kaNkwenkwezi ukutholisa abesifazane ulwazi olwaneleyo ngalomkhuhlane olakho ukuvikeleka lokwelatshwa nxa uthe wabanjwa kusasemasinya.
So at the Cancer Association of Zimbabwe clinic in Harare, or at the cancer center, we have reduced the cost of cervical cancer screening, that is VIAC, from $10 to only $5. It's just a way of encouraging more and more women to be screened of cervical cancer. And it is also a way of making sure that more and more women come for screening, and at the same time, they also receive correct information about cervical cancer.
Sesehlise imali ehlawuliswa lapho umuntu ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho
eklinika yetu esemofisini e Cancer Association eHarare kumbe e Cancer Center isuka ku $10 yehla yaya ku $5 ngendlela yokuthaza abesifazana abaningi ukuthi bahlolwe leyo mvukuzane yomlomo wesibeletho. Le ndlela njalo yokuhuka abesifazana ukuthi bazehlolwa sikhathi sinye betholiswa ulwazi oluyilo ngale mvukuzane yesibeletho.
Omunye wabathethele lithuba lenyanga kaNkwenkwezi ukuyahlolwa unkosikazi June Muchemenyi Nazare ukhuthaza abesifazane ukuba bengalidlalisi lelithuba ukuyathola usizo lokuhlolwa lokwelatshwa ngentengo ephansi kwezinye indawo kungela lambadalo.
And they will also throw in a breast exam for just $5. So it's a great, great deal. The clinic is wonderfully pleasant and the staff are great. I'd recommend, highly recommend all women to go in to see their doctor or their nearest health service provider to get checked for cervical cancer. And while you're at it, also get your breasts examined.
Bazokuhlola njalo eyamavele ngayona leyo $5 oyabe uyibhatalile okuyimali engcono kabi. Iklinika yakhona inhle okwamagama njalo lezisebenzi zakhona zilunge kakhulu. Ngiyakhuthaza sibili wonke umuntu wesifazane ukuthi ayehlolwa ngudokotela wakhe loba ukuya yiloba isiphi isibhedlela kuyahlolwa imvukuzane yesibeletho leyevele.
Abezempilakahle babika ukuba bafika phose izigidi ezinhlanu 4.5 million abesifazane abasukela kuminyaka elithumi lanhlanu kusiya phezulu abasengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane. Okwamanje baveza ukuba kucatshangelwa ukuba minyaka yonke abesifazane abedlula inkulungwane ezintathu 3043 kungabahlaselwa yile mvukuzane yesibeletho abayingxenye bakhona bebulawa yiyo. Kusukela ngomnyaka 2018 eZimbabwe lasungula uhlelo lokuhlaba amantombazana ijekiseni elibavikela kumvukuzane yesibeletho le ele human papilloma virus vaccine elibikwa linceda kakhulu ukuvikela lokubanjwa masinya kwalomkhuhlane nxa uthe waba khona ngoba bahle bafike behlolwa kuqala bengakahlatshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo ukuchaya indiva ukuchinga kwenziwa ngabasekeli beqembu lakhe umqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu abathi kumele axotshwe umsebenzi ngoba ezehlulekela. Intetha lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli beqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders bakhonene kakhulu besithi umqeqeshi uMandla Mpofu kahambe ngesikhathi leli qembu likhokhelwa ngethuka kanyangele bulawayo Chiefs emdlalweni obusenkundleni eBaba Fields ngensonto emini. Lo mdlalo uthe ufika komlindo uyacina iqembu leBhozo selilinganisile waphela sekuyi-2 ka-2 njalo uMpofu futhi abalandeli kumele bafunde ukubekezela.
I'm confident I've seen the worst
thing. Ngiyazithemba mina njalo sengibona ukukhula emsebenzini wami lo okuqeqesha. Abantu kumele bafunde isifundo ngokwenzela iqembu leReal Madrid ukuba imizuzu emibili isikhathi eside kakhulu. Bona laba abakade betshinga khathesi namba sebethabile.
Umdlali weqembu leHighlanders uAdrian Sila nguyohlenga iqembu leHighlanders lomqeqeshi wakhe uMpofu ngokulitshayela emambuleni kabili njalo uthi kwimidlalo elandelayo bazakwenza kuhle.
Ube ungikolula asikase singani spans but good character in the team. Going forward from this game, I think sabuthathila from the game in a day. Yeah, every game I think I'm a supporter. Look at this, I'm a supporter. Look at this draw. But I think from this game, going forward, I think they are going to produce results.
Impumelelo yesonto icho ukuba kumidlalo elithumi lane iqembu leBhozo selebe ngutshiki lobhanqa kumidlalo yisikhombisa njalo lihlezi endaweni yethumi lane engalaneni imiklomelo le miklomelo elithumi lesithupha. Ngomgqibelo umqeqeshi weqembu leChickenini uJoey Antipas uselezondeka neunwabu ngemva kokuba iqembu lakhe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leqembu leHerentals.
Yeah, first of all, I'm pissed off. We didn't do enough to win.
Okokuqala Nzonde kakhulu ngoba kasidlalanga njengabantu abafuna ukunqoba. Kasizange sikhweze amasokisi umdlalo wonke. Lalapho sesifake abadlali abasha abahlanu. Emidlalweni wenguqu uqakatheke kakhulu ukukhuphula izinga nxa ungathola ithuba. Njalo limpumela itsho ukuba silahle imiklomelo emibili.
Iqembu lechikenini lincintisana lele Dynamos phezu kwengalane yemiklomelo. Njalo lona le miklomelo ngamashumi amabili lathoba minwe mbili kuthi ele Dynamos okuyilo elihlezi phezulu lile miklomelo ngamashumi amathathu. Iqembu le Dynamos lona libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Bulawayo City. Njalo minengi imidlalo iphelezi ngutshikilo bhanqa ngempela viki yedluleyo. Ele Harare City libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Manyika Diamonds. Iqembu le Black Rhinos libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Ngezi Platinum Stars. Kuthi iqembu le 10x libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Triangle. Kweminye imidlalo eviki lechumilane iqembu le FC Platinum libhaxabule le Capes United nge 3-0. Kuthi ele ZPC Kariba litshayele wawa nge 1-0. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Cela ugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Mpratsedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-half past 6 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.